pati kumbofamba unonyatsokuona kuti vanhu vari kuti inini kuti tikuvhoterei mambotipawo here chikafu because taneta zvino kunyeperwa nemapoliticians aya isu tiri kuti no isusu hatida tikupromise chikafu but iva nepassion yekuti no tida kuchinja timutse indastry yakafa iyi businesses maprojects and SMEs hatinofanira kuti tisimudze titange at an initial stage kubva ipapo toti maindastry achitanga kusimuka ndozvatikutarisa vanhu tichivataurira izvozvo
muri kukwanisa here kutsvaga rutsigiro pasina kukanganiswa
hongu tikubatsirika apo nepapo apo
pane zvichemo zvamuinazvo here kana kuti zvese zviri kufamba
kurohwa kwevanhu kundo zvichemo zvatikuti no zvidai zvagadziriswa vanhu kana vachikampena vakampene murunyararo pasina kurohwa toda kuti munhu wezanupf achifambapo takabatana maoko newepdz newemdct zvinhu zvichingoendeka election inouya election inoenda but tofanira kuramba tiri murunyararo ezimazimbabwenzi tiri vanhu vamwe chete
zvii zviri kuitika kana muchitsvaga rutsigiro zvamusiri kufara nazvo
zvakawanda zviri kuitika nokuti pamwe pachona tinotoshaa protection maposta zedu anenge atanamira unoona abviswa kana nguva yeusiku saka hatisi kuwana protection kuti mapurisa patrol mapatrols emapurisa vari kuitawo mashoma ya kuti mapurisa vanga achiitawo mapatrols vaikwanisa kusunga nhunza tunza idzi
makambomhan'ara here kuzeke
hongu tikunomhan'ara kunyaya iyi kuti no tanzwa kune kubharurwa maposters edu zvinhu zvedu hazvii kutifambira mune zvakanakanaka tida kuti maposta aramba aripo vanhu vaone vachuze mutungamiri vada kuvatungamiri navo muparliament
ko zeki iri kuti kudii
zeki iri kuti endai munomhan'ara kuporisa.